Mangwanani akanaka vateereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu kunyana 27/2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Dare rapaiwo mutongo wekuti umbowo hwakapuwa nevafakazi hunokodzera kuti vasikala navamaiko vange vachipindura nyaya yemhosva iyi yavarunzi vakapara.
Dare ramagistrate muHarare nezuro rakarasa chikumbiro chevaimbove mumiririri weZengeza West muParamende vaJob Sikala nameya wechitungiza vaLove More Maiko munyaya yavo iri kumatare.
Sezvo mushandirwi asiri kuda kutipa kodzero iyi tatitosangana tichiti matare akasangana mangwana tashandiswa tichizwa kuti matare atopostpona zvakare kechitatu.
Masangano evarayiridzi ari pasi pegungano reFederation of Zimbabwe Educators Union FOZEL akasangana muHarare nezuro achitarisa nyaya yekuti vaende kumushandirwi vachikakavadzana naye pamusoro pemihoro yavo nemashandiro avo. Vanofamba nemabhazi nemichovha vanoti vakatambirana nedanho remapurisa rekuwedzera nguva yechirongwa cheOperation Tame the Traffic Jungle icho change chichiitwa kubva musi wa12 mwedzi uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dare ramagistrate muHarare nezuro rakarasa chikumbiro chevaimbove mumiririri weZengeza West muParamende vaJob Sikala nameya vechitungiza vaLove More Maiko chekuti nyaya yavari kupomerwa yekukonzera mhirizhonga pamabai election award 7 kuchitungiza gore rapera iraswe richiti pane umbowo hunonangisa vaviri ava pamhosva iyi. Godwin Mangondla anotipa nyaya inotevera.
Rimwe remagweta evaviri ava vaFred Masarirevhu vati mutongi amai yeokaidzuda vakarasa chikumbiro chevaviri ava vakati vamufanira kupindura nyaya yavari kupomerwa.
Dare rapaiwo mutongo wekuti umbowo hwakapuwa nevafakazi hunokodzera kuti vasikala navamaiko vange vachipindura nyaya yemhosva iyi yavarunzi vakapara. Asi tinoona kuti dare rabvumawo zvakare kuti umbowo hwakanga huchipuwa nevafakazi ava hausi kuenderana. Pane pamwe pavaitaura zvinhu zvavanga vasingaenderani kana kuti zvanga zvirisiri consistent pachirungu. Asi dare raendererawo mberi nekuti ngavarambe vari muusungwa nekuti yati pane nyaya yekuti vange vachipindura.
Vanotiwo havana kufara nemutongo uyu uye vaita chimwe chikumbiro chekuti mutongo uyu uongororwe nedare repamusoro reHigh Court nyaya isati yaenderera mberi. Asi chikumbiro ichi hachinawo kutambirwa nedare.
Dare rati iro harikwanisi kuvapa chikumbiro ichocho kuti nyaya ipfuuridzwe nezuva riri mberi kuti vaite chikumbiro chavo chekuHigh Court nekuti iro dare harikwanisi kumiswa kuti nyaya ienderere mberi nekuti mumwe wevasungwa aroda kuti nyaya iende kudare reHigh Court.
Nyaya iyi ichatanga kunzikwa musi wa24 mwedzi unouya. Vasikala navamaiko vari kupomerwa mhosva yekutema nematombo vatsigiri veZANU PF vaivi pamusangano panhandare yeZengeza 5 musi wa2 Chivabvu pamberi pesarudzo dzeby election muwadhi 7 kuZengeza kwekare. Nyaya iyi iri kunzikwa vamaiko vachibva kumba asi vasikala vachibva kujeri sezvo vakamirira kutongwa pane dzimwe nyaya dzekupesvedzera mhirizhonga nekukanganisa mapurisa kuita basa ravo zvichitevera kupondwa kweimwe nhengo yeTCC muzvare More Blessing Ali kuchitungwiza. Vasikala ndiwo gweta remhuri yamuzvare Ali. Mune imwewo nyaya yaive kumatare nezuro dare ramagistrate muHarare rakabvisa pamberi paro nyaya yeimwe nhengo yeTCC vaGodfrey Karembera avo vanozivikanwa nerekuti madzibaba veshanduko. Vakasungwa muna kurume gore rapera vachipomerwa mhosva yekuda kuputsa chivakwa chambuya nehanda icho chiri pakati pemigwagwa Samora Machel naJulius Nyerere. Nyaya iyi yakaraswa vakazonzi vaida kukonzera mhirizhonga muguta reHarare. Vakarembera avo vakaitwa kafira mberi nemapurisa vari muusungwa vanoti vanofara nedanho ratorwa neDare nekuti pange pasina umbowo.
Panyaya yangu yanga iri yechimudhuri chaambuya nehanzi ndakakwira padenga penyu ndauda kudambura mutsipo waambuya nehanzi ndakashamiswa kuti ko ini ndaizodambura atete vakuna dzaambuya nehanzi vacho vaifanira kuya vega kunotedziva yavega mukoti votimudza ruoko rwerudyi voti mwari ndibatsirei murume uyu aida kundidambura mutsipo ende ipapo ndaikudzikana but iye mupurisa aizotaurira sei ambuya nehanzi iye aiti ndaida kuvadambura zvinhu zvinonyadzisa muzimbabwe kushungurudzwa kwose isina opposition kuri kunyanya
zvichakadai meya vebhindu ravajacob kwature vanoenhengo yetriplec nemumwe wavo vajonathan kapasi avo vakasungwa nemusi wechishanu chapfuura vacharamba vari mutrongo kusvika nemusi wechina apo pachanzikwa chikumbiro chavo chekuti vabvise mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba panyaya yavari kupomerwa vaviri ava vachishandisa kambani yavo vari kupomerwa mhosva yekutadza kuita basa rekuchera chibhorani mushure mekubhadharwa zviro zvishanu zvemari yekubritain kana kuti £5,000 vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Mamwe masangano evarairidzi ari pasi pegungano reFederation of Zimbabwe Educators Union FOZEL akasangana muHarare nezuro achitarisa nyaya yekuti vaende kumushandirwi vachikakavadzana naye pamusoro pemihoro yavo nemashandiro avo kana kuti collective bargaining iyo yavanoti vari kuramba vachinyimwa mvumo nemushandirwi anove hurumende. Masangano aya anoti kodzero yenhengo dzavo nemushandi wese yekuti aende kumushandirwa achinokakavadza kuti apiwe muhoro unomukwanira. Masangano ari pasi peFOZEL anoti nhasi acharatidzirawo pamadande mutande uye achaita kuti agare pasi nehurumende inzwe zviri kudiwa nevashandi. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata vaObert Masaroure avo vanotungamira sangano reATUS iro riri muFOZEL kuti tinzwe zvizhinji.
Takanga takaenda kumatare tinochema nenyaya idzodzo tichiti matare atiforserewo labour minister wedu nehurumende yese kuti igadzirise mukaha uripo pakati pedu nemushandirwi kuti tinge tiine mukana wekutaurirana zviri tarisirwa neconvention 154 yeilo inokurudzira kuti nyika dzese dzipromote collective bargaining. Saka tasangana tirovanisa musoro kuti toita sei sezvo mushandirwi kuda kutipa kodzerei sezvo matare ari kuramba achidhileya tatichitosangana tichiti matare achasangana mangwana tashamiswa tichinzwa kuti matare atopostpona zvakare kechitatu kuti hiyeri nyaya yemauto mangwana yakuiswa musi wa20 october. Saka tatinotsvaga mazano ekuti toita sei nyaya yekuti tiite collective bargaining tisamirire enjensi tisamirire magifts from the president tizviitirewo zvisungu sezvinozwanwa muvashandi.
Chii chikuru chabuda mumusangano wamaita uyu vaMasaraure?
Chikuru chabuda mumusangano wedu nhasi ndechekuti kubva nhasi zvichienda mberi varairidzi vese vari under FOZEL vachange vachitanga kusangana kumaregions kwavari vachiratidza kusafara kwavo nenzira dzakasiyana siyana. Tanga tasunga kuti mangwana musi wa27 pachiitwa dare richinzwa nyaya yedu isu online tinenge tiripo tichiratidzira, asi nenyaya yekuti nyaya yedu yapostponwa haichanzwikwe mangwana vatipa mukana wekutanga kuorganiza taakuenda kumacommunities kuti tichange tichibatsirana pamwe chete sevarairidzi kuti tipiwe kodzero dzedu dzecollective bargaining tingaitei tisamirire kuudzwa kunzi livhi renyu rabviswa radzorwa ranzwai radai musanzi James yapo kusanzi bonus rakamira sei zvinhu zvese izvi zvinofanira kunge zvichiitwa naurano. Tikudawo kodzero idzodzo dzozikwanwa nevashandi nyika yese dzati kunyimwa ndo kodzero dziri mubumbiro remutemo ndidzo kodzero dzinotarisirwa dzichiwanikwa neILO convention 155454. Saka tichavakwa tichipusha nekuti taane nguva mangwana hatichaite online protest taane nguva yekuenda kuvanhu tichinoronga pamwe chete tofamba.
Munotarisira kugara pasi nehurumende here kana kusvitsa kuhurumende zvamasunga mumusangano uyu?
Ndezvisungo zvataita ndosanganisira chechiposhi kuti tiziise hurumende kuti ngai aligne mitemo yose section 19 section 20 section 31 of Public Service Act uye statutory instrument 141 of 1997 zvi aligniwe ne constitution kuti vashandi vaone collective bargaining rights izozo chaishita kwavari vachiziva chava data musangano yakwara tichitaura navo tichivazivisa asi tichakatisangana navo mumaboardroom asi vakazosangana nesu zvakare mumastreets tichiratidza kuti mumuita kwedu hatikarambe tichiti tinodharirwa pekusakura pemaricho nemunhu asingadi kutaura nesu kana richo richidharwa kuti unosakura kusvikapa une mvumo yekuchema chema kuti ndima yemadhara yakurisa kudarika mari yamuri kundipa
avo vange vari mutungamiri wesangano reArtus iro riri mufor sale vaobert masaraure vange vari parunare kuHarare najonga kandemiri westudio 7. Vanofamba nemabhazi nemichovha vanoti vafarira danho remapurisa rekuwedzera nguva yechirongwa cheOperation Tame the Traffic Jungle icho change chichiitwa kubva musi wa12 mwedzi uno. Asi mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vakazivisa kuti chawedzerwa nguva kusvika vazoona kuti chapedza basa racho. Vakazivisawo kuti kusvika nezuro vaive vasunga vanhu vanosvika kuzviuru makumi mana nematanhatu 46,000 uyewo kwasungwa motokari dzinosvika chiuru nezana rine gumi neina 1,114. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata munyori mukuru wesangano rinomiririra vanofamba nemabhazi nemichovha reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa kuti tinzwe maonero avo.
Tiri kuona kuti chirongwa chinonzi Tame the Traffic Jungle chiri kufamba zvakanaka zvikuru sei. Sezvo chirongwa ichi chinenge chakanangana namapublic service vehicles avo vanenge vasina mapepa anofanirwa kuti ange vainavo pavanooperata mumipagwa. Asi zviri kuratidza kuti havasivo chete vakatarisirwa kuti vatevedze mitemo yemumugwagwa. Tinoona kuti pane dzimwe mota dzinofamba dzisina manumber plates. Kwozoita avo vavanoti matouting. Kwozoita dzimwe kudraivha kusiriko. Nokumwe kuchorwa kwemitemo mizhinji inenge ichitevedzwa mumugwagwa. Saka tiri kuona kuti mapurisa anenge ane basa guru apa.
Saka imi muri kuonawo mapurisa seari kufambisa chirongwa ichi nenzira yakanaka here?
Iwo mapurisa pavanenge vachiita maroadblock ngavaone kutiko naivo vanenge vari kudivi riri safe sezvatingataura kuti kuisawo masign police ahead kushandisawo madrum akanaka pamwe chete namakonzi akanaka kwete kuti dzimungo vanozopedzisira vakungonhoka chero madrum avanhonga pamwe namatombo pamwe namataya avanenge vachishandisa mumugwagwa izvo zvinovaita kuti vange vasiri kurutivi rwakanaka rwakatarisana neself-health environment kumushandi wose izvo zvinogona kufambiranawo zvakare nepolice charter.
Tonzwawo kuti mabhazi anotakura vanhu mazhinji acho anonzi haana magwaro akakwana panofambawo sei ipapo?
Tiri kuona kuti tina mabhazi mazhinji mamwe ari kufamba asina manumber plate asina mutero asina kana chaanenge ainacho. Mabhazi aya mazhinji acho akakomishinwa kubva muna 2019 kusvika parinhasi. Nokudaro tiri kukumbira Minutes of Transport na Minutes of Home Affairs kuti vaone kuti mabhazi aya ari under Tedros Hupko kutiko atevedzerawo mitemo yomumugwagwa kuti asiyewo vanhu vachitakurwa vari muchimiro chakanaka.
Vamwewo vanofamba nemabhazi nemichovha tonzwa kuti vari kuchemawo kuti tave kunonoka nekuda kwekushayikwa kwezvinofambisa. Zvakamira sei muguta?
Kana iri nyaya yokutiko vafambi vari kunonoka kusvika kubasa pamwe chete navari kushandisa dzimota vari kunonoka kusvika kubasa ichokwadi kuti vangangononoka pano nepapapo dzimwe nguva vachinonotswa nokuda kwamaroadblocks. Asi tiri kuti maroadblocks akanaka ivo ngavabatirane namapurisa kuti vachengetedze upenyu hwavo.
Iyowo mitengo yakwira zvakadini tonzwa vamwe vachiti mari dzinobhadharwa dzaakuwedzerwa nekuda kwekushomeka kwaita zvekufambisa.
Kana takatarisawo panyaya dzemitengo kana kuti tingati mafezi vamwe vangange vachiovercharge asi tiri kuti kune avo vana mapepa avo akanaka ngavaregereka kusvika pavanoita overcharge ngavangochaja mari inotenderwa sezvo ivo vaane nguva yokugona kutakura vanhu kakawanda.
Kurudziro yenyu yochitiwa kudini
kune avo vakabatwa vasina mapepa vatingati vari kunze kwomutemo? Tinoziva kuti motor road motor transport act inotendera kuti tive namamita detects namananimita detects saka nokudaro vese avo vatingati vari kushanda vachita mushikashika taikumbira kuti minister wetransport ngavatendere kuti vaende vano register kuti vatakure vanhu sezvo tinoziva kuti ko iye zvino matransport ari kudika munzvimbo dzakawanda pamwe pasingasviki mabhazi pamwe pasingasviki makombi tiri kukurudzira kuti vese avo vanoshandisa mumugwagwa ngavawane vachitevedza mitemo yomumigwagwa kuti vachengetedze upenyu hwavo
avo vange vari munyori mukuru wesangano rinomiririra vanofamba nemabhazi nemichovha reZimbabwe Passengers Association vaPaul Makiwa vange vari parunare kuHarare neStudio 7. Uwandu hwevechidiki vari kuita zveungochani hunonzi nevari kuziva zviri kuitika huri kukwira munyika izvo zvinonzi hazvisi kufadza vanhu vakawanda munyika asi masangano anomiririra ngochani anoti uwandu uhwu hunoratidza kuti ngochani dzava kukwanisa kumiririra kodzero dzadzo Tobias Mudzingwa weStudio 7 anotipa nyaya inotevera
Mumwe muimbi wechidiki ane mukurumbira asina kuda kuti zita rake ridomwe anoti haachakendengi kuti vanhu vanotii pamusoro pekuvangochani kwake
Kunyange kustudio kwandinoenda kunogadzira manzi yangu vanozviziva kuti ndiri zvandiri uye havanditsoropodzi kana ndisarudza asi ndinoda kuita wekutanga kuzobuda upachena kuruzhinji rweZimbabwe kunyanya kune vanoteerera manzi yangu kuti vazive zvandiri chaizvo nekuti mazuva ano zvave kutaurika kudarika kare
Mumwe mubereki anogara muHighfield muHarare ada kudaidzwa nerekuti Maikuku anoti ane mwanasikana ane makore gumi nemapfumbamwe ekuberekwa anodanana nevamwe vasikana
Ini ndakazoita kunzwa nemakuhwa muraini vanhu vachingoti mwana wangu aiva akaremara handina kuzviisa mupfungwa nekuti vasikana vanotamba bhora remadzimai vanombodaro asi paakazosvika form 3 ndipo pandakatanga kuona kuti mapfekero ake kutaura mafambiro neshamwari dzake dzaingova vakomana chete zvainge zvisiri zviga ndakamboedza kurova nekutsiura sapane chazvikabatsira
mudzimai anogara mumbare muHarare amai Emilia Sandurwa vanoti kana munharaunda mavo vawanda vechidiki vari kuita zveungochani
unopera simba ukavaona vakomana vasvinu vakapfeka uye vachitaura kunge vasikana mumakore adarika taingoona vashoma chete asi nhasi uno hazvichashamisiri kuona ngochani munharaunda dzatirugara
mumwe murume wechidiki anogara kuHatfield muHarare Obei Mahachi anoti chingochani chinonzi chine mari naizvozvo vamwe vake vechidiki vave kupindana nazvo senzira yekuwanawo pfuma
mukuona chingoma mukutaura kwazvo va zvinenge zvingonzi kana ukadana nemurume iwe uri murume kana kuti mukadzi iwe uri mukadzi unogona kuwana mari yakawanda kubva kune wauri kudanana naye saka mukuona kwangu nemaomero aita zvinhu muZimbabwe uyu mukana wave kutotorwa nevamwe chidiki kuti vaone mararamiro ari nayo
asi mutauriri wesangano rinomirira ngochani muZimbabwe reGays and Lesbians of Zimbabwe kana kuti Girls Tanatswa Gumbo anoti uwandu hwengochani muZimbabwe huri kukonzerwa nekushinga kwengochani dziri kubuda pachena kuti ndozvadziri
chakonzera kuti vanhu verudzoro vaonekere kuvandutswa kwezivo kwaisambove kukare uye kutsigira kwekodzero dzevanhu vaita kuti tive vanhu vasingatye uye vanofara nekupembera zvavari kunze kwekunyara nekutya kushoropodzwa
Asi vanozviti vanorapa vachishandisa mishonga yechivanhu uye vachimirira tsika nemagariro evatema mbuya muchadura vanoti havawirirani neungochani hwavatiwo hwatekeshera munyika
chakonzeresa kuti vana vaite ungochani inungo kuda zvinhu zvemahara asi muno muZimbabwe hatitenderi pachivanhu chedu hazvibvumidzwe saka tinoti isusu pasi neungochani vanhu ngavarorane
Asi mufundisi paTheological College of Zimbabwe, Reverend Ray Motsi, vanoti vana vane ungochani havadi kuraswa.
Sankaisi vemachechi, tunofanira kutorawo mukana wekudzidzisa vana vedu zvakaipa nezvakanaka, munhu wese anokanganisa sekutaurwa kweBhaibheri. Kana mwana wangu ini ndiri mufundisi, akave homosexual, ndinomugamuchira semwana wangu kuti ihomosexual. Patazvireyo kuti ndagamuchira homosexual wake waanenge achiita iwo
mukuru wesangano rinopa veruzhinji kusanganisira ngochani zvikwanisiro zvepabonde recenter for sexual health and hiv aids research zimbabwe amai primrose matamba nadzo vanoti vacharambawo vachishanda nechikamu chevanhu ichi kuti vazvidzivirire zvirwere zvepabonde
makatarisa mumaguidelines eministry of health varimo lesbian, gay, bisexual, transgender community, even more my guidelines where the key populations are. I have a friend who is a person who
is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a person who is a
Kwa zino tombo tarisa, shirimu ni mamwe mapepa na unasi. Mupepa na u, re Herald. Mune nyaya irikuti guruko tarisa kunze kwenyika. Va Frederick Shava, vaka zivisa kuti Zimbabwe icharamba ichiruka mazano uye kutaka nzira. Ze kuti yopo na nei. Mjisine ine joko rejirango je upumi ravanoti wakatakudwa ninyika ze kumavirira izi zvakaziviswa kuseri kwe msangano we makurukota eurumende wakaitwa nezuro muarare mupepa nau re Chronicle mune nyaya irikutiwo mutungamiri wenyika President Mnangagwa vakarambidza makurukota eurumende pamwe chete nevakuru vakuru veurumende kuti vaende kunze kwenyika kunzendo dzebasa dzavanoti hadzina kukosha asi vafambire dzakakoshera nyika kana kuti dzine urongwa wekuvandudza upfumi wenyika chete. Hapana gurukota nemunyori mukuru achabvumidzwa kubuda kunze kwenyika panguva imwe chete sezvo izvi zvichizokanganisa basa remabazi ravo rakakodzera uye mabasa ehurumende. Kuzino yave nguva yenyuva tereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vanhu ngavasatevedzera zvinyaya kutaura uyo anonzi Panganai Java akadhambiwa neZANU-PF mushure mekunge ati mbavha for ED ZANU ikamurasa. Ndozvinoita ZANU nokushandisa kaibva yekurasa. Akati akudzokera kuAmerica kwake akati amudhara makafema muri kuramba zvenyembari makafema. Saka akushaya nzira yekudzoka nayo manje akutaura zvokuti president wedu aona vafa. Aona hafa kuda kuvashwidzira here kana ndozva ari kuronga ye kuipa poison president wedu kuti saka vedwe zvinotaura Panganai musazviteerera ndoo maprophets of doom havana chakanaka chavanobudisa mumuromo mavo ndatenda ndini Joma paJoburg.
Muri sei studio 7 ndanipota kuenda seka nganipedze kuseka zvinonakidza zvongochana zvenyizvo saka anonga ari maindiani ipapo. Muchanzwa umwe murume akamita ndopatichazoonerera. Daimbomitisana manhu arumewawo tinase kuzonzwirira. Ibudisa black boots, hakuna black boots heroko kana red barretta. Kana zvanesa ipai vafana vezanu vanotamba nawo zvinopera izvo. Ndakaenda kunana America kwazvinobvumidzwa. Hatidi rabishi muZimbabwe isusu. Manje hwachiipako kuti murume umwe amitiswa ngomwe murume ndokupusa zvokuruma. Pasina zvo. Mnangagwa ipai red barretta kana upa wafana wezanu zvinopera izvo.
Studio 7 magadi wamunangagwa kunyara chachako havanyari. Mushure mekutora vana vavo vachivapinda mucabinet waita zvemumwe munhu rudzii wakadai so kunyara chachako havanyari ende vari kuti pamberi neZANU-PF wacho vachiona maitiro akamashura akadai so handifungi kuti misoro yavo inodhonza zvakanaka. Ngavafunge kaviri vaone kuti chii chiri kuitwa naMnangagwa.
Mrisei pastudio pakambouyawo vanhu veZANU-PF apo mumbovatibvunzirawo kuti zvavari kuti vakahwina maelections ko vanhu ava vari kusungirwei ko vari kusungwa vanhu nevari kuabdakta vari kurohwa vari kuteverere chii vanhu veopposition vakahwina ivo ngavachiranga nyika iende mberi tione mumbotibvunzirawo vana mavhaza kuti zviri kufamba sei.
Mazwira sei kupastudio 7 mazwira sei kwana tinonoka wandi vamwe semazwira sei news the mouth bulletira kapa studio 7 asati farira news the mouth bulletira asati fara zengochani mauda utufundisira vana vedu ngochani zvatonani kana mukaramba makadaro kutotadze kutere zvitori nani sereki kozi mauti tsitsira vana ngochani kana muchibudisa ngochani pa studio pa radio mune makungogara nemuchisupporta ngochani dzenyidzo zvaizvo no tazviramba izvozvo zvehungocha zvamauti buditsira paredhiyo no
mangwanani pastudio mamuka sei ndombeta zvangu pamuromo nhasi vakomana ava vanozvitimagana sekwai totichengeta nyika varume mwaka nemakore zviri kufamba muchasiyira vana nhaka yei chavachazoona kuti baba vanga vari musoja nokuti nemazitembe enyu emunofamba makapfeka emabharavabharawo hurumende inotora kana mafa yopavo vamwe vanenge vapinda muami saka hapano rupawo kunozoradza kuti baba vanga vari soja taiti pangoda matembe wakuda vana vachazoona kuti baba vanenge vanga vava musoja zvomunotumwa muchinziro wavanhu vakadhemosira muchipfuura vanhu nekuti munosiyira vana nhaka yenhamo nhaka yenhamo zvibvunze nhasi pauri kuti waunganidza pfuma yei yevana nekuti ukafa nhasi vana vako vanobata nokuti zvimari zvomunopiwa imimi tikatarisa magarden boy ari kuna South Africa anonohoresa masoja maviri
mangwanani akanaka pastudio 7 ndinoda hangu kumbobvunza kuvanhu vezanu vanoti nyika inotongwa nevanhu vakarwa hondo ndinodawo kuziva pakati pevanhu ava ana magwaza neuyo anonzi muturi nqube uyu neuyo anonzi mugwadi uyu ndinoda kuti mumbonditaurirwo vanhu vezanu kuti ndekupi kuhondo kwavakarwa vanhu ivavo ende ndopavanotaura inonzi nonsense ndopavanotaura inonzi nonsense vanhu ivavo nenyaya yekuti vanenge vachiti vari kushandira nhingiriki nezanu pf ndopavanotaura inonzi nonsense vanhu ivavo vandiri kutaura ivavo ana magwaza ana mugwadi vese ivavavo nana muturi nqube vese avo ndudzewo kuhondo kwavakarwa kana muchitaura muchitika nemimwe mazanu muchitaura kuti nyika inorwiwa nevanhu inotongwa nevanhu vakarwa hondo ndekupi kuhondo kwavakarwa vanhu vandiri kumenchena ivavo ndekupi kuhondo kwavakarwa mazanu mani dai manyara mani matiurayira nyika mazanu dai manyarawo mani masunduruka mani
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina divi ratakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika tinoda kukuyeuchidzai kuti musarebesa mazwi enyu amunotumira kuti vakawanda vawanewo mukana muchikamu chino tinotarisa nyaya dziri kuitika muno muamerica america yakanangana nekuvharwa kwehurumende mukupera kwesvondo rino kunze kwekunge dare recongress ratora matano ropa rubatsiro rwakawanda zvakadini kunyika yekuukraine nemashandisirwo emari munyika congress ichiri mugakava iri haisati yava neurongwa hwemashandisirwo emari uye kuti hurumende ichafamba sei mukubhadhara mamiriyoni evashandi zvinogona kumbokanganisa mabasa ehurumende tochitarisawo zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi sezvo nguva yedu yapera dare ramajor street muharare nezuro rakarasa chikumbiro chevaimbo vemumiririri wezengeza west muparamende vajob sikala nameya wechitungwiza valove mo maiko munyaya yavo iri kumatare mamwe masangano evarayiridzi ari pasi pegungano refederation of zimbabwe educators unions for zeu akasangana muharare nezuro achitarisa nyaya yekuti vaende kumushandirwi vachikakavadzana naye pamusoro pemihoro yavo nemashandisiro avo vanofamba nemabhazi nemichovha vanoti vafarira danho remapurisa rekuwedzera nguva yechirongwa cheoperation Tame the Traffic Jungle icho change chichiitwa kubva musi wa12 mwedzi uno Tabata shika kumagumo echirongwa chedu chanasi. Iva inesu zvakare maneru anasi patisha kupai chimwe echirongwa. Anoku uone kaine mufaro, dini Evans Zeninga, ndiri mu Washington DC, ndoku CI, muina Chris Gande, achikupai echirongwa che Isindirele.